WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rinoti vana baba vabvumidzwe kutora magwaro evana vavo vakaitirwa kunze kwemuchato. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinopindura mashoko Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richiti pose panoitwa sarudzo hapashaikwi vanogumbuka. Hurumende inoti vanhu vashanu vakafa neCovid-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakatonga kuti munyori wehurumende anopa vanhu magwaro ekuzvarwa nemamwe kana kuti Registrar General vape vana baba vanoda magwaro ekuzvarwa kwevana vavo vakaitwa kunze kwemuchato. Kusvika pari zvino vana amai vevana vakaitwa kunze kwemuchato ndivo vega vaibvumidzwa kutora magwaro ekuzvarwa kwevana. Asi Judge Owen Tagu vakatonga kuti vana baba vanogona kupiwa magwaro evana vavo kana pasina tsamba yemuchato uyevo kana mai vemwana vasingazikanwi kwavari. Gweta rakarwira nyaya iyi mudare reHigh Court vaDarlington Marange vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaudza Studio 7 kuti mutemo unobvumidza kuti vana baba vatorere vana vavo magwaro ekuzvarwa wagara uripo vachiti chaitwa najaji kuudza Registrar General kuti vatevedze mutemo.
Mutongo wapiwa naJustice Tagu ungoripo pakuti vana baba vaya vanonga vakasiyana nevakadzi vavo asi vaine vana nevakadzi vavo vane mvumo yekuti vaende kunoregistra mabirth certificate yevana vavo. Even kana mai vacho vasiripo, kana mai vacho vasikuoneka, kana kuti mai vacho vachari nahanya nemwana yebozo, zvinoitika izvozvo kuti vamwe vana mai vanobva vangoenda tu kwavangoenda havakwanisi kuzodzoka vachizokwanisa kuti vazotorisa mabirth certificate kana kuti vazonga vachizoriritira mwana iwo. Saka baba vane mvumo yekuti vaende kunotorisa birth certificate kana nyaya yakadaro yaitika.
Changa chichinetsa chii vaMarange?
Changa chichinetsa ndechekuti registra vainga vaiti kuti vana baba vandambotaura iwe vai havana mvumo yekuti vange vachitorisa vana vavo mabirth certificate kana vasina kuuya namai vemwana, because zvinonzi imai nyakubereka ndivo chete vanoziva baba vevana. Saka baba vanotoita zvokuudzwa namai kuti mwana ndewenyu. Saka zviite kuti sekutaura kwake registra vanga vari kuti hazviite kuti vana baba vauye vachizoregistra mabirth certificate ivana vavo kana mai vacho vasiripo. Saka ndo zvavanga vachitaura, but tikatarisa mutemo wakafanana neBirth and Death Registration Act provision chapter 12 subsection 2b inotopa mvumo vana baba kuti vakwanise kuenda kunoregistra vana vavo for mabirth certificate kana mai vakashaya vasiri kuwanikwa kana kuti mai vasichari nahanya nemwana vasingachariritiri mwana. Baba vane mvumo yekuti vaende vachinoti ndini baba vacho kuti varegistre. Saka izvozvo ndo zvairambwa naregistra for ma reason avo vavaitaura kuti zvinokonzeresa kuti baba vazonga vanoba vana, baba vanokwanisa kuzoba mwana vasiri vavo vachizviti ndi mwana wavo, nekuti pana pasina amai vanonga vachitaura kuti baba ava ndivo baba vemwana.
Zvakatongwa izvi zvinotanga rini?
Tongwa izvi zvokuti registra vanzi varegistre vana vose vanonga vauya nana baba vanonga vasina kurora na amaya. Zviri kunzi zvinofanira kutanga kuitika immediately kuroti by time yapiwa judgment nasi. Zvino izvozvo zvinonga zvava with immediate effect. Saka vese vabereki vana baba vane nyaya yakafanana nei vanokwanisa kuenda vachinopiwa rubetsero.
Ivo registrar general vanogona kuchinja zvinhu vasina imwe mvumo here kubva kuhurumende.
Registra hapana chavanonzi vachinje, chavangonzi vaita apa vangonzi vateedzere mutemo wakadzikwa nehurumende. Vanotarisa kutaura kwandaita kuti uripo pachapter 12 subsection 2b. Saka ivo ndivo vanga vari kusateerera zvinotaura mutemo iwoyo, nekuti vanga vari kuisawo polisi yavo yakasiyana neyapiwa nemutemo. Saka ivo kana vasingadi zviri kutaurika mutemo umo, vanofanira kunotaura nyaya yavo parliament kuti mutemo iwoyo ichinjwe. Pari zvino ndiwo mutemo unofanira kuteedzerwa. Saka koti yangoti vateedzere mutemo uripo.
Ivo madzimai vanofungei nomutongo uyu? Zvinovafadza here kana kuti pane dzimwe pfungwa dzavainadzo?
Ini zvangu sekufunga kwangu handizivi kuti madzimai anofunga sei, asi ndinoona sekunge vanofanira kufarira nyaya iyi, because nyaya iyi tichitakaitarisa haisiri pakati pababa naamai. Inyaya iri pakati pemwana, inyaya iri kuafekta mwana. Baba namai kusangana kwawakaita hakune chekuita nevana. Ndosaka kuine zviya zvinonzi best interest of the child. Zvakakoshera mwana ndezvekuti awane best certificate, zvisinei nekuti vabereki vake vakacharorana here kana kuti vanga vasingacharorani.
Avo vange vari gweta vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaDarlington Marange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti panoitwa sarudzo kose hapashaikwi vamwe vanogumbuka nezvinenge zvabuda musarudzo. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa kuStudio 7 nemunyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaRobson Chere, ekuti sangano ravo haritambiri zvakabuda musarudzo dzevatungamiri vatsva veZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura, vachiti pane vamwe vaishandira zvido zvavo zvisingaenderani nezvinangwa zvevazhinji. ATUS inoti ichashanda nesimba kuti utungamiri hweZCTU hugadziriswe. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti pose panoitwa sarudzo hapashaikwi vamwe vanogumbuka zvikuru sei kana vakundwa musarudzo kana kuti vavanotsigira vakundwawo.
Tange tisati tawana vanonyunyuta iyo zvino sarudzo yakaitwa, iyo zvino pane leadership yakasarudzwa, pane leadership iripo. Tiri kutarisira kuti maaffiliates ese zvavo vanofanira kutambira zvinenge zvabuda pasarudzo. Vanoti idemokrasi iyoyo, trade union. Saka hatisati taona vanonge vasingafari nezvakaitika iyo zvino. Asi zviripo ndezvekuti pasarudzo hapashaiki mumwe anogona kuva asina kuwina zvake. Zvinotowanika izvozvo.
Kune idzo nhengo dzeZimbabwe Congress of Trade Unions dzinoti hadzina kufara nezvakabuda musarudzo dzakaitwa svondo rapera, munoti kwavari?
Tiri kukurudzira kuti maaffiliates vangoti supporta the process yakaitwa and vosupporta leadership yavo iripo, vosupporta zvekare mabasa anenge achiitwa, organization yongoendera pamberi yakabatana.
Avo vange vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti pakupera kwesvondo rakaita musangano wechimbi chimbi nevakuru nevamiriri vesangano iri. vakafano bata chigaro chemunyori mukuru musangano rezimta va Goodwill Taderera vauza Studio 7 kuti pane zvinhu zvaida kukurumidza kugadziriswa vachiti izvi zvinosanganisa nyaya yemihoro yevarairidzi uye zvakabva kunhengo dzaro mumatunhu ose. Vataderera vanoti sangano ravo rakanyorera hurumende gwaro richizivisa zvarinoda vachiti sangano ravo rakamirira mhinduro. Vataderera vanoti zimta iri mubishi rekuunganidza zvose zvakabva kumatunhu ayo kuti paonekwe gwara rekutora kukumanikidza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvevarairidzi.
Musangano wakaitwa nezimta kubruwayo kwatinoti kuhlekweni Vocational Training Institute wakanga uri musangano wekuongorora kubatwa nekunze kweruoko kwatiri kuitwa nehurumende. Musangano uyu wakapindwa nedare guru re Zimbabwe Teachers Association ratinoti National Executive inenge iine vamiririri vanobva kumativi mana ose Zimbabwe kureva kuti maprovinces ose ari gumi nevamwewo vane zvimwe zvinzvimbo zvakasiyana siyana. Nokudaro musangano uyu wakanga wakanangana nezvainge zvabva kumaprovinces vachiti ivo isu tiri kushungurudzwa hatisi kuwana mari dzakakwana zvinhu hazvina kumira mushe. Saka dare iri rakaronga zvarakaronga rikasvika iro pachidanho chekuongorora zvose zvainge zvabva kumaprovinces ose ari gumi rikati iro richinyorera tsamba kuhurumende ichivazivisa kuti kana pakazenge paitika zvinenge zvaitika iyo Zimbabwe Teachers Association haizogona kuwanikwa iine mhosva nechikonzero chekuti vashandi vanova ndivo varayiridzi pavasvika pava pachidanho chekuti vadzipwa pahuro. Nokudaro zvakare takati isusu tichinge tavanyorera ticharamba tichiwedzeredza matanho iya yatinoti escalation yematanho ano tinogona kuzova tinotora. Takanangana zvakare nenyaya yekuti ZIMSEC ibhadhare varayiridzi uye kuti hurumende isaramba ichingova chinzinzinzi matsi kusanzwa panhau dzekala nekuti zvava kumanikidza varayiridzi vachingosvinwa samadora ivo vasiri kuwana mari futi dzakakwana.
Chii chakabvumiranwa pamusangano uyu maererano nekugadzirisa zvinhu izvi?
Zvimwe zvezvichemo zvikuru zvakaburiswa mumusangano uyu nehurumende chichemo chekuti aiwa kaveduwe ko bonus yacho madi kuti pavo ari iwo mayusa uye mutipe bonus yakazara kwete zvavakambotita gore rakapera kuti pachidimbu chebonus makore ese mamwe tachiwa bonus yaienderana ne mari yatinotambira neatinoti maallowances uye kuti kana iyo pay yacho chaiyoka ngavatipewo iri maus dollars zvekuti kwanzi tichiri kuti kwanzi tinopiwa mari inonzi RTGS azvisisiri kushanda ivo yavo vanenge vachiti RBZ auction rate E99 kureva kuti 100 izvo zvimuso yechipiri inenge yakwirazve asi iyo iri pa200 end hazvizikanwa kuda inenge yakwira futi ikoko kublack market kwainenge iri pa200 saka izvi changova chinyengedza pere chokuti ndinokutambirisai mari ipo pasina zviri kuitwa. Patakapiwa mari patakapedzisira kuwedzerwa ipapo yaive kuma60 chakuti RBZ rate iye zvino yave pa99 kureva kuti kunyange nereti ravo vari kungoramba vachitidira nekuti vari kutipa mari yavakatipa kareko asi iyo mari yavo ichikwira kuauction rate yavo. Saka izvi zvava kugumbura uye zvagumbura mushandi kusvika kwekupedzisira.
Iyo hurumende makaizivisavo here?
Mukuronga kwatakaita isu takaona kuti danho rekutanga nderekuti ngativanyorerei tivayeuchidze kuti onai taakumashure kwenguva asi tine urongwa sezvo unoziva kuti kana vanhu vachinge vachiita zvavanoronga dzimwe nguva havazviburitse nekuti dzokonoko zvauri kuronga zvopiringishwa nekuti kana uchiita yatinoti strategy auisika kumuvengi auisika kuvanhu
avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano rezimta vagoodwill taderera vari parunare kuHarare nestudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe 4,690. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi matatu nezvitatu zvine mazana maviri nevashanu 133,205. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nezvipfumbamwe zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 3,379,391. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu ane makumi mashanu nezvina zvine makumi manomwe nevapfumbamwe 2,654,079. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Ichinyora paTwitter payo, kambani yeZesa Holdings inozivisa nyika yose kuti pachava nemoto wemagetsi mushoma zvichitevera kukanganisika kwaita zvimwe zvinhu munzvimbo inobikwa moto wemagetsi weHwange Power Station. MuNewsday vanorwira kodzero dzevanhu muMatabeleland vanoti vachamisa mutauriri weCommission yeNational Peace and Reconciliation vaObed Kutu kuti vasashanyira dunhu iri mushure mekutaura kwavakaita vachiti gukura hundi inyaya diki pazvinhu zvichange zvichiongororwa neCommission yavo. MuNewsday makare, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisina kukokwa kuAmerica kumusangano weutongo hwejekerere mwedzi unouya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotarisirwa kuve pamusangano uyu. Dzimwe nyika dzakatokokwa kumusangano uyu dzinosanganisa Angola, Botswana, Democratic Republic of Congo, Malawi, Mauritius, South Africa neZambia. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Naka pastudio 7 ine ntonzi maichi shuo harawe ndirikona ndiri South Africa kuNorthern Cape. Uyo mukomana anonzi Senengu uyo kana achikumbira ruregerero unokumbira kuti mhuri yeZimbabwe ndakatuma mayouthes anpf musi wakati pamusha pakati vakandouraya nhingi ndakavatuma pamusha wakati vakandorova nhingi vakagura nhingi makumbo kwete ungoti ruregerero rwei ngatiudze zvaakatadza atiudze nevanhu vaakauraya nepakavaisa nechakavaurayira tomuregerera kwete kuraungwara nhema iti mumonzora iyo vanhu vezanupf vana tsenengwavo ngavatibvira apa varege kutinyangadza vanotigumbura isi takapfirwa nehama. Ngazvisvike kuna Tsenengu kuti hatidi kana kunzwa misodzi yake neshamwari dzavo vana masarira matsotsani.
Mazuva epastudio 7 tinokukwazisai mose mevashamarari munotipa nhau dzinonakidza uye dziri nhau dzechokwadi. Ini mashoko angu andingada kutaura ndiri kuti vanhu vese vari diaspora nevari kumusha ngatirejistei kuvhota, nekuti tikasarejista nowandu hwedu tinobirirwazvemavhotsi. Zvino kana tikarejista kuvhota tinovhota nowandu hwedu uye kubiridzira kuchavanetsa ndiri kuno South Africa kuBloemfontein ndichinzi Mr. Cool vanondiziva vanoziva kuti Mr. Cool tinokumbirisa hama dzangu ngatiende tinoregister kuvhota ndatenda
Studio, first studio apo, mamuka sema, chivima nenyika, vanowe Zimbabwe mese kwa muri koko. Ayo, unambu pavo mvunzo. Ko, kana tijifamba nebazi, tikongwa pane jongira karo kwa pasaidi, laka faraka ora. Taka vurama windu, koba mtika vurama windu, e bazi, lia, ndise kina wachuku nzo kunu waere. Ko, kana tikafamba tenda pende tulosu kati wanu kwa paka mila wanwe zanu. Wanwe zanu poti, why mamu, jifurama windu. Tote ura kuti, Aiyo, chungu nzo wati mwapinda mweyo kwa jipane dungira kwa ura ni pasaji beroji. Kwa wati ayo, amfungu kufra maundi regaya, mufana kuti rona kiza. Musa chiro nuwa, mufana kuti awati riri kunuwira sakanaka. Ina undo suwaru kuite pa mtemo wukuti zanzizo. Pa social media, wanafana kunyora suwaru la iyo. Aaaa, uko wacha wujiri, wanyanya. Awa muna nga kwa ndo petula wapona ndi president wenye kere pa kusaina mtemo. Waka saina mtemo yoyo. Haa, Zimbabwe cheka chaya, izero, apana iri ipo hapo. Nda tenda sangu. Ndiripano pa bikiti hapo.
Magadi ino Shamaru Studio 7. Utora ni mkuma na mastermind. Wazinjo wano ndiziwa Indru kuche mabaguti Zano fifa tishunguruza Daya ambusi ya mkumana amputunga Amputuro kamuti mkumana
Makadi ya Patudio 7 Tinotenda wachamarari Wanutimisi ya wana Wetu wanajuka kandimire Chichi Karume lese Hile wakazi ya chetno Otapo panachamisa po Chikandere vhota nachamisa mukomana ngapinde hake wese ngatinovhotai 2023 yapo tidze mukomana muofisi chamisa vanokrieta tambwane namo pasimapa
pasidizezina mukomana mukoma blessing nana mukoma jonga zvabva zvaribuda pachina ka kuti vanhu vemdc ndo vari kutidaidzira masanctions Just because it's looking my shanks and in the day, when I wrote Saga Dazona Zedu, our non small veterans are who strike away Chita say, Nima Puisa, Devi Nima, or Kunayo veterans in the Tasrazos. You don't come to remember which tower out of Kaitokutamba, Jarinjo, Dazona. That is unfair, very willing heart, the tender song. Staranga mabundubundizi
Magadi vawante nebasa guru ramunoita tinotenda nokufara zvikuru kwazvo munotipa zvirongwa zvinofadza zvirongwa zvinosimudzira nyaya ndoda kutaura pano inyaya yehudzinyiriri huri kuitwa nezvamupf asi chokwadi chiripo ndechekuti pari zvino mumaruva mavaivimba namo havasisina rutsigiro saka ndikukumbirisisa ruzhinji rwose rwezimbabwe randi tononyoresa kuvhota tiisimbwa muberere nguva yakwana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Muongororo yakabudiswa nezuro muzuro nenhepfenyuro yeCNN zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana 58% zvevanhu muAmerica vanoti vaBiden havasi kushanda nesimba pamatambudziko makuru akatarisana nenyika uye vazhinji vanoti vaBiden havasi kuita basa ravo zvakanaka Tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatudze zvakakonekanwa navaBiden pamwe nemamiriro akaita utongo hwavo pari zvino.
Munyaya dzebhizinesi muAmerica zvinoratidza sokuti mabasa ari kucreatwa akawanda chaizvo vanhu ndo vanenge vari kuto shaikwa. Asi chikuru kuru chiri kufarira wa Biden, mutemo we mari ya baba kumbira ku hurumende ya Amerika yakatanga iri $3.75 trillion yokuti vaite zvirongwa zvavo zvavakakambira vachiti vachaita, yakazobuda zvikira pera iri yaapproviwa iri $1.2 trillion yabvisa zvimwe zvinhu zvavaiitirana naro. Iyi mari ichinge ichizoita kuti icreate mamwe mabasa akawanda zvikuru muamerica, nokuti imari yakanangana nokugadzira migwagwa muamerica, mabridge, marelway, mapoti kunosvikira mangururu zvikepe uku zvemvura zvamagetsi zvose nezveindanet muamerica mose kumwe kwayanga isingasviki inenge ichizosvika ikoko. Zvinhu zvisati zvamboitika kwamakore makumi mashanu apfuura kuti kunonge kuchiitwa mari kuchipuhwa mari yorudzi irworwo kugadzira zvinhu zvakaita samaroads, mabridge, marelway, maindaneti yavanotivo infrastructure yomuamerica. Saka somutungamiriri wakakambena achiti ndo zvandoda kuzonangana nazvo wazopuwa mari yacho kuno kufara kukuru zvikuru kuti zvaakapromisa vanhu waakuzosvita.
Mari yavakapiwa iyi ishakwana here zvinhu zvavanoda kuita izvi?
Inofanira kukwana zvinhu zvavanoda kuita, nokuti kuzodzaswa kwayakaita pane zvakazvabviswa zvimwe zvakafanana nokubhadharira vanhu vanoenda kumakoleji mari. Izvo zvakabviswa izvo kuti mari izenge ichizoita $1.2 trillion nezvimwewo zvokuti vakwanise kuhoresa vanhu varombo kumusha, vakwanise kuendesa vana kumakreshi mahara. Ndo zvakabviswa izvozvo mumutemo uyu, zvisingarevi kuti mari yamabridge yamarodzi nezvimwe zvandataura izvi inenge yakadzaswa. Aiwa, inokwana izvozvo zvacho zvavakava vachida kuti izvi vakangobvisawo zvimwe zvainzi navamwe, izvi hazvina basa panguva dzino. Ngatimbonangana nezvinhu zvisati zvambotarisiswa kwamakore makumi mashanu apfuura zvese zvandataura, saka inofanira kukwana.
Tiri kuonawo kuti pane ongororo dzakaitwavo neCNN namamwe makambani inoratidza kuti vanhu vazhinji muamerica havasi kufara neutungamiri hwavabiden. Chicha mukatiudza pamusoro penyaya iyi profesa?
Chinoyaya kuti vanhu vashungurudzike chikurusa vachishora vabiden inyaya yecovid. Tinoona kuti hurumende zhinji dzapasi rose dzinenge dzichizama kutsanangurira vanhu kuti ngatiite zvakati, pfekai mamask. Vamwe muamerica mamask havadi kuapfeka. Saka kwozoita kuti kukazapinda vabiden basa vaingorwisawo kuti mutemo unovapa mari vaite zvinhu zvavakapromisira zvavapromisa maamericans zvichiramba kubuda. Saka vanhu vanobva vatadza kutrasta hurumende kuti ko zvavakati zvevabiden vacho kana tikapinda taita zvakati kozviripi, vasingazivi kuti aiwa muamerica unotokumbira mari yogarirwa pasi kwoitwa nharo dzinotora nguva. Ike zvino vabiden vava kuenda mugore ravo kupedza mugore ravo rechipiri vari pabasa pasina chati chaitwa chavakati vanoita. Saka zvinobva zvamudza vanhu mwoyo izvozvo. Zvekare vamwe vari kutiwo ndo mabasa acho ari kubuda ikokoko haakwanirani nesu, takai tigadzire mabasa atinokwana vose. Saka zvinoshungurudza vanhu zvakawanda chaizvo chaizvo zvokuti vabiden mutemo wemari uyu zvawabuda kudai, chirongwa chavo chatachiverenga izvozvo ndechokuti vachafamba nenyaya yemari iyi muamerica mose vachiita marari vachitaurira vanhu kuti zviya zvandakapromisa zvaakuchizoitika manje mari yacho ndeyavapo, kuti vanhu vahwisise kuti handihune kwavaiko zvavari kuita. Saka zvose zvinoitwa nana CNN namamwe makambani achiongorora kuona kuti vanhu vanofara here, zvagara ruzhinji kwacho zvinoitika muutongi hwaamerica kuti makore maviri wokutanga womutungamiriri vanhu vanenge vavhura mwoyo, nokuti zvavanenge vachifungira kuti mutungamiriri wehurumende unoita achingopinda zvinenge zvisati zvaitika nespidi yavanenge vachifunga kuti zvinoitika.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFi University muzvinafundo Elliot Masocha vari paRonare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court rinoti vana baba vabvumidzwe kutora magwaro evana vavo vakaitwa kunze kwemuchato. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinopindura mashoko eAtus richiti pose panoitwa sarudzo hapashaikuye vanogumbuka. Hurumende inoti vanhu vashanu vakafa necovid-19 nezuro. tashika kumagumo echurongwa chedi cha nasi iva inosizwa kare maneru anasi apo tichukupai zvedzimwe nawo ini ngini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti mosora zvakanaka.